Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana chinobuda nyaya yemari, vari kutuda mari, asi South Africa yakatarisana neelection. Kune nyaya dzehuori dzana Bosasa nana Prasa. Hazvino zvokusouth Africa hazvina kumira mushi, vane nhamo dzavo.
South Africa neZimbabwe dzopeta musangano wekudyidzana, asi pasina chibvumirano chakajeka chekupa Zimbabwe mari yechikwerete yairi kutsvaga.
Hurumende yeZimbabwe ine tsika yekusazeleka kutsvakurudzo, yekusasunga vanenge vaita zvakaipa, yekurega vachifamba vakadaro. Ndozvinorunzira kuti nguva nenguva kugare kuine mhirizhonga.
Sangano reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinoratidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemauto, iro rate riri kuzoendesa kusangano reUnited Nations. Vanhu vakawanda vogunun'una nekuwanda zvakare kwemapurisa mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekudyidzana unoitwa pakati peZimbabwe neSouth Africa wapera muHarare nhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vachitsidza kuti vachabatsira Zimbabwe nepavanogona kusimudzira upfumi hwenyika. Asi vaRamaphosa havana kuratidza kuzvipira pachikumbiro cheZimbabwe chekuda kupiwa mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuti imutsiridze upfumi hwayo. Mutoro wedu wenhau Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wemuHarare nhasi masikati, vaRamaphosa vati nyika yavo ichabatsira nepainokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe, asi vakatiwo Zimbabwe inofanirawo kuona kuti munyika mave nehwaro hunoita kuti vekunze vakwanise kusima mari yavo muno.
South Africa, Mr. President, stands ready to render support to Zimbabwe within our means in your...
South Africa yakazvipira kubatsira Zimbabwe nepainokwanisa kuti mukwanise kubudira panyaya dzeupfumi. Tinoona sekuti kushandisa mukana uno weBNC kunoita kuti tikwanise kuvandudza ukama hwedu.
VaRamaphosa vati nyika mbiri idzi dzatenderana kuvandudza ukama munyaya dzekutengeserana nyaya dzemari, uye vaudza makurukota avo kuti afambise mberi basa rekuona kuti zvirongwa makumana nezvishanu zvavakasainirana mukati memakore matatu apfuura zvatevedzwa. Vati semuenzaniso vanda kuona nyaya yeOne Stop Border Post paBait Bridge ichigadziriswa nechimbi chimbi, vachiti kana zvikagadziriswa zvinorerutsa kufamba kwevanhu nezvinhu pakati penyika mbiri idzi. Vati vanda kuona zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero zvichibviswa, vachiti zvinokanganisa upfumi hweZimbabwe uye zviri kuomesera veruzhinji. Vati pakutanga chaipo Zimbabwe yainge isingakodzeri kutemerwa zvirango zveupfumi, nekudaro South Africa ichagara ichitaura kuti zvirango izvi zvibviswe kuti Zimbabwe ikwanise kuwana mari nerubatsiro sezvinongoita dzimwe nyika. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vatenda vaRamaphosa neSouth Africa nekutsigira Zimbabwe panguva yekuoma kwezvunhu, vachiti izvi ndizvo zvinoitwa neshamwari chaiyo chaiyo. Vatiwo Zimbabwe iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa upfumi hwayo kukwezvave kunze, pamwe nekugadzirisa mitemo yayo kuti ienderane nebumbiro remitemo. Zimbabwe neSouth Africa nhasi dzasainirana chibvumirano chekudyidzana panyaya dzezvekurima pamwe nekutambira gwaro pamwe pamusoro pekuti zvimwe zvibvumirano makumana nezvishanu zvakasainwa munguva pfupi yapfuura zviri kufamba sei. Vamunangagwa vati zvirango zveupfumi zviri kuvhiringa upfumi hwenyika, asi hurumende iri kushandisa zviwanikwa zviri munyika kugadzirisa upfumi apo iri kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Nhengo yebhodhi resangano replatform for youth development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neSouth Africa pakubatsira Zimbabwe zvakanaka chose.
Zvandinoona sekunge zvinhu zvakanaka kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, nekuti vanhu vanotambura nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndisu isusu vanhu vemuno muZimbabwe, nekuti industry yedu haikwanisi kuti isimuke. Nyangwe kuti tiunze vanhu vachi investa muno, tinokwanisa kunge tichitadza kuti vanyatsokuuya, asi kana zvikabviswawo tinoona kuti zvinhu zvinokwanisa kureruka, upenyu hunokwanisa kuti rerukira maZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti South Africa iri kubatsira Zimbabwe semuvakidzani, uyewo nekuti kunaka kweupfumi hweZimbabwe kunoita kuti zvizvarwa zvemuno zviri munyika izvidzoke kumusha. Asi vati kunze kweSouth Africa, Zimbabwe inoramba ichida rubatsiro kubva kunyika dzepasi rese nemasangano akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank.
Ukatarisa mari dzinondiwa painfrastructure zvakaita semigwagwa, zvakaita sezvipatara, zvakaita semasiweji, zvakaita semaairports and so on, zvoda kuti zvinge zvigadzirwa muZimbabwe zvakavandisa, mari yacho yakavandisa. Saka South Africa haikwanisi kuzvikwanisa iri yega.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navaRamaphosa pazvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vachiti vaRamaphosa vanofanira kutanga vanzwa kubva kuvanhu vese vemuZimbabwe, kwete kutaura vanzwa divi rimwe chete.
VaRamaphosa dambudziko ravaita ndoona sekuti vari kunyanya kutaura vari mushangu dzeZANU-PF, vari kunyanya kutaura vasati vataura nezvizvarwa zveZimbabwe kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika munyika. Kana takatarira nezvozvo zvavari kuti zvirango zveupfumi, zvirango zvakambomira sei?
Zimbabwe neSouth Africa dzave nenguva yakareba dzichidyidzana uye dzakakwidziridza ukama hwadzo kuenda pachinano chepamusoro cheBinational Commission muna 2015. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichere panyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Ini handitombooni pane chichabuda, nekuti uku kusangana kwechipiri pekutanga vaitaura nezve one stop border post kuBedbridge kunongova nebongo zvozvo vachitaura nezve mapermits maSouth Africans pachezvavo havatombodi kuti maforeigners apiwe mapermanent resident permits, havatombozvidi. Saka hapana chinobuda. Nyaya yemari, vari kuti toda mari, asi South Africa yakatarisana neelection. Kune nyaya dzeuori dzana Bosasa nana Prasa. Hazvinhu zveku South Africa hazvina kumira mushe, vane nhamo dzavo zvekutoti kana ivo president iva vakada kungoita kuti vangoita semunhu anoda kupa mari, maopposition parties veku South Africa vanotongovandope chema. Iyi ipublic relations, kungosimudzira ukama nekudya.
Asika tinoona ivo vaRamaphosa vanonzi vati ivo South Africa ichaedza nepainokwanisa kubatsira Zimbabwe. Munoona seizvi?
Havazvikwanisi, nekuti dambudziko reZimbabwe rakadzama. Hatingati muchirungu istructural issue. Ndosaka muchingoona kuti pavanenge vangosangana vanokutaura nezvemasanctions, nekuti hapana chimwe chavangataura deno vachinangana nedambudziko rinounza masanctions. Saka dambudziko reZimbabwe harigadzirike. Hatina mari yedu, vanhu vazhinji havana mabasa, kuna masanctions avarikutaura. Saka iwe South Africa inozvigadzira sei? Nekuti kutambudzika kwedu ndokutobudirira kwavo, nokuti isusu vanhu veZimbabwe tiri kutozadza mari kuSouth Africa nevanhu vanosenza kuSouth Africa.
Semaonero enyu, zvii zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti vabude apa panyaya yemasanctions?
Zvinhu zvakanyatsounyorwa zvakanaka nadzo. Ndoto mukaita makolamu maviri, mukati uku zvokutaurwa nemasanctions, uku zvokugadziridzwa. Hazvinesi, mitemo yesarudzo yakatsamirana neZANU-PF, uyezve vanhu vari kushushwa, vamwe vachisungwa, vamwe vachidzingirirwa. Nyangwe mapepanhau epublic media vana ZBC tongova netelevhizhini imwe chete, hazvitombotsvaki kana mwana ari kuprimary school. Ngavagadzirise izvozvo, hazvitombonetsi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Sangano Human Rights Watch raburitsa gwaro rinoratidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemauto iro rate riri kuzoendesa kusangano reUnited Nations. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muZimbabwe munandira apo mapurisa nemauto ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu gumi nevanomwe, madzimai anopfuura gumi achinzi akabatwa chibharo nevanhu vakanga vakapfeka mbatya dzechiuto. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema kanawo gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amaiwo pamuchinguri Kashiri. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chavangataura sezvo vasati vaona gwaro racho. Asi hurumende inoti pane vanhu vaida kuipirigura ndokusaka yakashandisa mauto. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nehurumende panguva iyi hazvisi pamutemo.
Ongororo yatakaita seHuman Rights Watch inotaridza kuti mauto kana kuti vanhu vakapfeka hanzu dzemauto uyezve vaine pfuti dzinouraya vakapfuura pakapfa vanhu vanodarika gumi nevanomwe. Takaona zvakare kuti kune madzimai ane chitsama akabatwa chibharo. Vazhinji vachona vaichitaurira kuti vakabatwa chibharo nevaviri kana vatatu vanga vakapfeka hanzu dzechiuto uyezve vaine pfuti vasina kudzivirira. Zvakarewo takaona kuti kune vamwe vakapfurwa vakawanda vanovavarira kusvika zana vakapfurwa vakararama. Ndo zvimwe zvatakaona zvakaitika zvinotyisa zvakaomarara zvisina iko zvino kuti pane akasungwa kana kuti akagadzwa mujeri nekuda kwemhosva idzodzo.
Hapana wamunoziva atambosungwa.
Patsvagurudzo yatakaita pane vese vakapomerwa nyaya dzekupfuura vanhu vachiuraya hapana mumwe chete zvake akasungwa.
Zvinhu zvese izvi zvakawanikwa neHuman Rights Watch moita sei nazvo, muende pi nazvo?
Tazvichengetedza sehumbowo hunofanira kuti hugozoshanda. Chekutanga tichisuma kunyika yeSouth Africa. Zvakarewo veUnited Nations Human Rights Council vachatumira nhume zvitopota zvinenge zvinovheneka nyaya kuZimbabwe kuti zvakafamba sei. Tinotarisira kuti tichavasvitsawo gwaro redu.
Chii chiri kukonzera zvese izvi vaMavhinga? Zvaitwa sei?
Dambudziko guru ratiri kuona panyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe ine tsika yekusavheneka kuita tsvakurudzo, yekusasunga vanenge vaita zvakaipa, yekurega vachifamba vakadaro. Ndo zvinorunzira kuti nguva nenguva kugare kuine mhirizhonga inenge ichibva mumaoko evanhu vanoshandira hurumende vanosanganisira mauto nemapurisa. Chataikumbira ndechekuti hurumende ngaive nemutangiro mutsva wekuti kunyange munhu ari muwechiuto ari mupurisa, iye pauzima anenge apara mhosva ndaamire nemhosva yake pamberi pedare.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, natanonoka wande weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vaTinashe Jonasi vakasungwa nezuro nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaJonasi vanonzivo vanga vachironga kusunga vaMnangagwa pamwe chete nevatevedzeri vavo General Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaJonasi vaDanford Halimana vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
This Jonasi vary in police custody at the moment. Two warned and cautioned statements were recorded from him earlier today. Hanzi ivo vakatuka president kuda kwemashoko anonzi akawanikwa nemapurisa vanenge vakawana pa YouTube mastatements ezvavakavambotaura gore rapera. Pane interview I think yavakataura mashoko avakataura, saka mashoko acho ari kunzi vakatuka president. Kune mamwe zvemashoko vanonzi vari kunzi vakataura I think gore rino ari kunzi zve vakatuka president zvakare.
Saka vasungirwa kupi chaizvo?
Vanotiwo vakasungirwa paJameson Hotel nezuro vachinge vachida kuratidzira kuti vagokwanisa kundosunga president nemavice president avo maviri nemhosva dzavanga vachivapomedzera. Saka vari kuti ivo vakasungwa vasati vakwanisa kuti vaite
zvavanga vachida kuita izvozvo.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vanosungirwa kuti vatuka mutungamiri wenyika iri pamutemo here?
It's a yes and no. Iri pamutemo pakuti mutemo wacho uchiripo, unonzi Section 33 Criminal Codification and Reform Act, unotaura iwo kuti unokwanisa kuwanikwa nemhosva yekutuka president kana kusvidza president, uchiripo mumabhuku edu. Asi tiri kuti isusu mutemo uyoyo hatifunge sekuti uri kuenderana nezviri mubumbiro renyika iro rakaunzwa mugore ra2013 navanhu.
Gweta vaDanford Halimana vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya akashaya nezuro kuchipatara cheWest End Clinic muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yamuzvare Makwanya vachiti munhu aishanda nesimba uye aida nyika yake. Muzvare Makwanya avanga vave nemakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa vakaendeswa kuchipatara ichi nemusi wechishanu manheru. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakazivisawo paTwitter kuti mutori wenhau uyu ainge ashaya. Muzvare Makwanya vaifamba zvikuru nevatungamiri venyika pavaienda kunze kwenyika. Vakaberekwa musi wa22 Gumiguru 1963 kwaRusape kudunhu reManicaland uye vakatanga kushanda kuZBC muna 1990. Muzvare Makwanya vakadzidza paSt David's Girls High kwaMutare, vakazonodzidzawo kuRussia uko vakaita zvidzidzo zveMasters of Arts in Journalism. Vanhu vakaungana panhamba 98 Zambezi Flats muHarare. Vachairi vedzimotokari zvikuru dzinotakura veruzhinji vanoti mapurisa ave kuvashungurudza kutodarika zvavaiitwa munguva yeutungamiri hwavaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vatyairi ava vanoti mapurisa ari kuvabvunza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira magwaro ekufambisa dzimotokari, muchero wemota, mavhiri emotokari pamwe nekuona kuti motokari dzatakura vanhu vakakodzera. Vamwe vanoti izvi zviri kupesana nechivimbiso chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora chigaro vachivimbisa kuti vachabvisa mapurisa mumigwagwa. VaIshmael Chogarira vanoti kuwanda kwemapurisa mumigwagwa chiratidzo chekuti vari kuda kuita zveuori.
Chandikuona ivo vari kuda zvokuenda murodhi. Ivo vanoda zvokuenda murodhi zvinova zvavakarambidzwa zvikonzera bongozozo rakanga richigoitika mumazuva apfuurayo. Saka varikuda kudzoka pfungwa dzavo nemaoperations avo varikuda kuenda kuroti.
Mumwe mutyairi vaInnocent Mugijima vanoti mapurisa emumigwagwa anofanirwa kuchinjwa, votora vamwe vavanodzidzisa kwete mapurisa akare anoziva uori hwavaiita munguva yakare.
Vese vangati kutrafiki vese vabvisiwe vachotsa. Banari street bube bani. Nese vanofanira kutobva vese vaisiwawo vanyowani.
VaMugijima vanoti mapurisa ave kufamba munzvimbo dzinogara veruzhinji vachibata motokari dzinenge dzisina zvinhu zvakakwana.
Munda kugadzema unotamira moda mulocation.
Asi mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Big Dara anoti zviri kuita mapurisa zvakanaka sezvo kuwanda kwavo kuchidzivisa kuparwa kwemhosva.
Ndinoti zvavari kutoita izvozvo nezvange zvakuitika zviri nani, asi nyaya yari kunetsa mai ndekuti mapurisa edu vari kumira makoridos nepasi pemiti zvokuti vanenge vasiri visible kumatransporters. Werezi isusu tiri kuti mapurisa vanofanira kuva vachipurisa munhu kuti asapare mhosva anenge achiona visibility yacho yemapurisa.
Big Dara anoti mapurisa anofanirwa kuwandira munogara vanhu sezvo vanhu vave kubirwa zvakanyanya nekuda kwekuoma kuri kuita zvinhu munyika.
Uye zvemapurisa edu akuwandira murodhi sezvaaiita kare, uku vanhu kumalocation vachibirwa, uku vanhu vari kutorerwa mari kuno nemapurisa mutaoni niko vari kufamba kwese mamotarist, uku kumba kwavasiya kusina vanhu kune mbavha dzakutotenderera. Saka yakumbira kuti mapurisa akawanda ngarege kuwandira muroad, ngavawandire kulocation kuri kupwarwa mhosva dzakanyanyisa, kuitira kuti isu zvatinoshanda zvacho zvine mafurutso.
Mutauri wemapurisa mudunhu remashonal and west vaclemens mabwazara vanoti mapurisa vakadzidzisa vatyairi gore rapera vachivaudza zvinodikanwa kuti motokari dzishandiswe kutakura vanhu, nokudaro yave nguva yekusunga vose vanotyora mitemo yemumigwagwa. Vatyairi vanoti mapurisa haafanirwe kunge achiita zvekuvahwandira, asi kuti vabude pachena uye kuti vape vatyairi vanowanikwa vaine mhosva nguva yekubhadhara, kwete kumanikidza kuti vabhadharwe pamugwagwa. Dare repamusoro rakatombopa mutongo wekuti vatyairi vanowanikwa vaine mhosva vapiwe nguva yekubhadhara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France, Britain, Germany, Malaysia neOman ndedzimwe dzenyika dzati dzave kumbomira kutakura vanhu nendege dzemhando yeBoeing 737 MAX 8 iyo yakadonha kuEthiopia nemusi wesvondo ikauraya vanhu vose vaivemo 150 nevanomwe. Aka ndege chipiri ndege yemhando iyi ichidonha mukati memwedzi mishanu mushure mekunge imwe ndege yekuIndonesia yadonhawo kuJakarta ikauraya vanhu 170 nevapfumbamwe. Asi kambani yeBoeing inoti pari zvino haione chingapa kuti ndege idzi dzisabhururuke ongororo ichiitwa. MuSyria mune kurwisana kunotyisa pakati pemubatanidzwa wemauto anosanganisira America ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State munzvimbo imwe chete yasara yachakasimba zvikuru yeBanguz. Asi nekuda kwekurwisana uku, sangano rinoona nezvevapoteri reInternational Rescue Committee rinoti riri kunetsekana zvikuru neuwandu hwevanhu vave mukamba yaro yekupoterai Al Hol. Vanhu vari mukamba iyi havana matende ekugara sezvo vavandisa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hurumende haisi kunyatsooneka paimire chaipo mune zveupfumi sezvo mashoko airi kuburitsa asiri kuenderana nezviri kuitika pasi. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti upfumi hwenyika hwave kutanga kugadzikana zvichitevera matano akatorwa nehurumende gore rapera ekuderedza mari inoshandiswa nemapazi ehurumende pasi pechirongwa cheTransitionary Stabilization Program. Ukuwo gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakatiwo kushayikwa kwemafuta ekufambisa munyika mucherechedzo wekuti kushanda kwemakambani emunyika kwawedzera. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vachausi mutasa vanoti matano ari kutaurwa namuzvinafundo Ncube aya anogona kunge akarerutsa zvimwe zvinhu asi zvisingabatsire vana veZimbabwe vakawanda.
Zvavari kutaura vanogona kunge vakazviita zvichirerutsa zvimwe zvinhu, asi hazvisiri izvo zviri kunyanyonetsa vanhu veZimbabwe. Nyaya iri kunyanyodikanwa inyaya yekuti pave neproduction nemabasa.
Panyaya yekuti vemakambani ndo vari kushandisa mafuta akawanda zvichireva kuti vawedzera mashandiro avo, nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vanoti mashoko aya haasi kuonekwa nekuti pasi zvinhu hazvisi kushanduka.
Argumenti iyoyo takainzwa kakati wandei chaizvo. Chinotishamisa ndechekuti makambani acho anonzi ari kuwanda iwayaya ari kumboshanda ari kupi? Nokuti isusu chatiri kuona on the ground is a situation where companies are downsizing, vanhu vachitonzi chimbomirai kuuya kubasa.
VaMufukare vanoti dambudziko riri kutoonekwa nevemakambani nderekushayikwa kwemari yekunze yekuti vatenge zvavanoda mukuita mabasa avo, sezvo nyika izere nemari yeRTGS dollars chete iyo isingakwanisi kushandiswa kunze. Hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kumutsiridza upfumi hwenyika kuburikidza nekuumba pamwe nekusimbisa ukama nenyika dzakaipoteredza. Izvo zvinotevera musangano wakaitwa weBinational Commission pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeBotswana pamwewo nesvondo rino pakati pehurumende yeZimbabwe neSouth Africa uyo unonzi pari kunyoreranwa zvibvumirano zvakasiyana-siyana. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF mudunhu reWashington DC muno muAmerica vaFrank Guni vanoti zvibvumirano zviri kuitwa pasi peBinational Commission zvakakosha zvikuru.
Aiwa, isusu sekuona kwedu tinoti chinhu chakanaka kuti hurumende yeZimbabwe idyidzane nedzimwe nyika dzingava dziri munharaunda kana dziri kurewo kuitira kuti ukama hwedu nenyika idzodzo huende pamberi. Mukudyidzana umo ndo munobva mazano angava ekuvaka upfumi, angava ekuti tigarisane zvakanaka nekuita ushamwari hwekutengeserana kana hwekuti tipananewo mazano hwekuti nyika dzedu dzibudirire.
Asi vamutasa vanopesana nemaonero avaguni aya.
Ayo agara aripo, especially neSouth Africa. Asi dambudziko riripo nderokuti Zimbabwe hainyanyi kuwana kana kuti kubenefita kubva kwazviri.
Vamufukare vanodzoka vachiti chinongodiwa pari zvino chinofanirwa kuteverwa nehurumende kudya chayauraya sezvo zviri kuitika pari zvino zviri kusiya hurumende ichishandisa mari yaisati yabata mumaoko.
The only way tinokwanisa kugadzirisa zvinhu zvedu izvi is through fiscal policies. Fiscal policies, tadya chinhu chatiinacho, hatisi kudya chatina tikauraya.
Pari zvino nyika yakatarisana nematambudziko akawanda mune zveupfumi anosanganisira kushayikwa kwemafuta ekufambisa, kushayikwa kwemari yekunze, kushayikwa kwechingwa nezvimwe zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva. Izvi zvinonzi zvinogadzirisika chete kana hurumende ikatora matanho ekuti mari inge ichichengetedzeka uyewo ichiudza veruzhinji chokwadi.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongwa cheve chidiki che The Connection na ATM. Na asi mchirongwa, tirukutarisa nyaya yu urongwa we hurumende uwe kuedza kukurudzira zvidzidzo zve science, technology, engineering, uye zve mathematics kana kuti STEM muzvikoro zvepamusoro soro. Kana mchida upinda mchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu pa WhatsApp, pa namba inoti +1 202 465 0318 kuitira kuti tigokufonderai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye bye.
Kambo buruka kubva kuna baba namai Charamba tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misere yenhau dzanhasi. Zimbabwe neSouth Africa dzinopeta musangano wekudyidzana weBinational Commission pasina chibvumirano chekuti Zimbabwe ikwereteswe mari yairi kutsvaga yekumutsiridza upfumi hwayo. Sangano reHuman Rights Watch roburitsa gwaro riri kushoropodza zvikuru kutyora kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nemauto munandira. Tabva tasvika kumagumo, euchirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.